Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa, chikarudzo gutu, pikita zaka nemwenezi, vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemunirani rekwaChikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muwadhi 7 nzara yavafunyachisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vanga vachirarama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chenu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu, nokuti nzara yafunyaisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kuzha sadza pazuva, kungorarama nokungotsvagawo zvimuchero michero izvezvi. Vana vari kuenda kuchikoro vari kungoenda nenzara, vari kutowanawo zvisadza kuchikoro, asi zvokwadi nzara yafunyaisero. Muwadhi 7 chibage chokutenga shuwa chibage hakuchina kwachichatengwa. Vanhu vakutongoti vakakwanisawo kupinda mutaundi vonomira mumaraini vachitsvaka zvupfa, asi upfu hwacho shuwa hakukwani kutenga nemari vanhu havana. Kumusha upfu kunenge uchiita $100.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu, sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva. Kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwaGutu kune mamwa, zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. Mitemo iyi vagari vekumaruwa vakawanda vanoti havaigoni sezvo vasingaende kumabasa. Valoid Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo, uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru ratiri kusangana naro inyaya yenzara, sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvekushandisa, nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha werunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nokuti drought kana yasvika uko kumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvezvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa, hupfu hwakabuda kana maokei umwe vanhu vari kumira queue yehupfu yekuti vawane hupfu hwakachipa hunenge huri kuma$60-$70. Ukangoushayiwa ipapo kwakutoendawo black market ya $200. Samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanhu vanoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndo yaakuswera unai ozosangana nesadza ka1 manheru nokuda kwekuti maprices acho ezvikafu akwira, kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savaDavidson Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamhuri, iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medze havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafungai mbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu. pa peak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April wegore rino nekuti wa chikafu chinonga chisati chaibva chawakarima gore rino ndechegore rapera chinonga chapera mumadura saka tinotarisira kuti ndonguva iri most critical for vanhu vedu vari kumareserva kana neimwe muno mutaundi.
Vambetsa vanoti hurumende pamwechete nemasangano akazvimirira ave kuwedzera uwandu hwechikafu chiri kupiwa vanhu kumaruwa.
Takadari tarisana nemaprograms ehurumende. Program yedu social welfare iri kuendera mberi. Tiri kutarisira kuti pachaitwa increase yevanhu vanga vari kupiwa chikafu. Kubva muna vanhu vanga vari kupiwa chikafu muna December. Chatarisa kuti increase ichaitwa. Muno muna January muno kuchienda for the next 3 months. Zvakare World Food Program muno mumasvingo yanga iri kuita mumafu about 5 districts chete yakutoincreasa namba kutoita mumadistricts ese ari 7 wachipa food assistance pikita yanga isiri kubatsirwa ne ndofane kutu zato include.
Vamwe vabereki vanoti nenyaya yenzara iri munzvimbo dzavo vave kudya kamwe pazuva, vamwe vachipedza zuva rose vasina kana kudya. Vamwe vanoti utano hwavo hwadzikira nekuda kwenzara uye zvikaramba zvakadai vanogona kurasikirwa neupenyu. Amai Sandra Svanda vekwaishe mugabe vanoti munzvimbo mavo vari kuziya nenzara asi vane chikoro vari nani sezvo vachipiwa chikafu kuchikoro uko kwaanobva vakaguta.
Ichokwadi kuno kwaishe mugabe takuvara nezhara. Matura edu haasisina chinhu, chibagwe hatisisina, upfu hunodhura kuzvitoro kuti titenge. Vana vedu vanotoponeswa nekudya kuchikoro kwavane vachibikirwa mungai nesadza. Ndezvasirizvo izvozvo vana vedu vasingamboendi kuzvikoro nekuda kwezhara yatinayo.
Vana muzvikoro zvakasiyana siyana mumaruwa vari kubikirwa sadza pamwe nemangai pasi pechirongwa chehurumende. Madhishi akawanda kusanganisira Ishe Mazuru vamunhikwi mukandatsama vekwagutu vanoti nzara yaonesa vanhu nhamo uye vari kukumbira hurumende nemamwe masangano akazvimirira kuti awedzere rubatsiro kumaruwa. Vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsakurudzo yakaitwa nekomisheni yeZimbabwe Human Rights Commission yekunetseka kuwana kwemagwaro akaita sezvitupa, magwaro ekuzvarwa nawo neekufambisa, mamwe madzishi akati vanhu vazhinji kumaruwa vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro sezvo vachinzi vauye nawo kuti vakwanise kunyoreswa mazita avo. Ishe Nhema varanganai Bwawanda vekuzaka vakatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo kunyanya madzimai.
Ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aid, saka rinotova zvedambudziko mamiriro azvakaita. Zvatati tarisira futi tine zvokuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai. Saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai. Kana munhu unongonzi mai ane mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake for free kana achingova mugari, vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari womuno mwana wemuno wakaberekwa muno iye worega kufunga zvakawanda wanda. Gwaro ramambo iri rotoita kuti access yekuti munhu munhukadzi awane chitupa chake.
Bazi rezvemagariro evanhu riri kupawo vanhu chikafu asi vamwe vanopikisa vakaita sakanzura weMDC vaWycliffe Matindike veward 34 kwagutu vanoti vatsigiri vavo vari kunyimwa chikafu.
Nyaya huru iri kuno kwagutu. Chikafu chinouya isusu muno muward mandiri sakanzura kuward 34 magutu mampandawana. Chikafu chikauya isusu takatsvetegwa maappointed councillors. Maappointed councillors aya ndiwo ari kupiwa chikafu achidistributa kuvanhu. Dambudziko ratinaro hombe nderekuti tinonzi imimi makavhotegwa muri vebato rinopikisa. Saka hatina kana access yekunge tichipa vanhu chikafu. Nzara muno magutu mune nzara isingabviri. Vanonopanana pachavo, havasi kutopa vanhu vese, vanhu vazhinji vane nzara.
Taurire weMDC mumasvingo vadirekicharamba vachiti vatsigiri vavo pamwe nemakanzura avo ari kusarudzwa pachikafu chiri kupiwa vanhu vasina chekubata.
Zvakabhigita gutu ndingati masvingo province yose tikana mareports kumadistricts ekuti vatsigiri veMDC vari kunyimwa chikafu nokuti chaakudistributwa nemakanzura aya zvano kwaari kana kwasina. Varikutaura vaya vaya vakaruza vaya vachidistributa vachisiya veMDC vakawina. Saka vanobva vazongopa chikafu kuvanhu vezano oga isu vedu kwangwani zvaro. Pane urongwa hwekuti totsvaga nzira dzokutsvaga chikafu chatingapa vanhu vedu kuti vane varimwa vaya vasazofa zvachose.
Asi mukokeri wevechidiki muzani PF mumasvingo vatalendi majoni varamba mashoko aya vachiti bato ravo haritarise kuti wabuda mumba mani pakugoverwa kwechikafu.
VMDC vari kutaura mashoko iwavo they cannot even authenticate mashoko avo bhozi isusu tinotora polisi yehurumende yekuti munhu wese it's a right kuti ava anokwanisa kuwana chikafu. Saka of course that's smearing campaign yavanenge vachiita saizvozvizvi maMPs akapiwa rice na president iri kupiwa vanhu vese vari in need of chikafu bhozi iko zvinoizvi makada kunyatsotarisa nhenge nyika yedu yanga iri prone for drought and everybody is in need of food. Saka our government and our party iri kupa chikafu zvakangokwanira nemunhu wese.
Gurukota rinoona nezvemabasa nemagariro evanhu muzvinafundo poo mavhima vanoti vanhu vose vari kunyimwa chikafu vanofarira kuuya neumbowo hwacho uye hazvikurudzirwe. Mashoko aya anotsindirwa negurukota rainge rakabata chigaro chavo vari pazororo Dr. Sekai Nzenza. Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Nhengo inomirira Mwenezi East mudare reparamende vajuzbi oma vanoti munzvimbo mavo chete mombe dzinopfuura chiuru dzakafa nekushayiwa mafuro nemvura yekunwa. Vaoma vanotiwo vanhu vanopfuura zviuru 11 vanoda rubatsiro rwechikafu munharaunda yavo chete.
Mumwenezi mamiriro akaita Mwenezi vanhu vanoda chikafu Mwenezi East chiverenga mawards social welfare inopa 11,908 households akafamba mahodzi ose tichipawo vanhu rice takasvitsa rice tiri kuramba chingovapawo zvatinazvo takasvitsawo kuzvipatara yeshuro hospitari yakapuwa. Asi zvandiri kurudzira ini saMP nguva ichiripo nekuti mvura yakanaya iko zvino tikashanda nesimba ndokunga tinokohwa masmall grains pane nguva yekuti ichiripo nguva.
Vaoma vanotiwo vari kubatsira vagari nechikafu chakaita semupunga wakabva kuChina kubatsira vanoshupika. Rimwe dambudziko rawira nyika nderekuti vamwe vanhu nekushaya chekudya vari kudya mombe dzinenge dzafa nezvirwere zvakaita seanthrax. Munyika yose vanhu 71 vakaendeswa kuchipatara mushure mekudya mombe dzine chirwere ichi. Pavanhu ava 20 ndevekubhikita kumasvingo. Vanhu vanokurudzirwa kuchera gomba vopisa mombe dzinenge dzafa neanthrax kusvika dzaita dota. Sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno sangano reWorld Food Program riri kutarisira kuti richawedzera uwandu hwevanhu vanoda chikafu mudunhu remasvingo uye matunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.